Vanga ngove zvavo mutungamiri weAmerica wekutanga kuwanikwa aine mhosva, asi rimwe remagweta avo vaWill Schaaf rinoti mbiri yavaDonald Trump haisi kudzikira mavari kutsvaga rutsigiro.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands of new donors in the 24 hours after this verdict. I think the American people see this.
Chikwata chiri kutsvagira vaTrump rubatsiro chakaita zvisati zvamboonekwa munhoroondo yekutsvaga mari yesarudzo, kusanganisira kuunganidza mari kubva kuzviuru nezviuru vaibatsira kekutanga mukati nemaawa makumi maviri nemana kubva zvakapiwa mutongo. Ndinofunga kuti vanhu vemuAmerica vanoona mutongo uyu sezvo waive. Tave netarisiro izere kuti patichaipikisa tichaita kuti nyaya iyi iraswe nematare.
Paitongwa nyaya iyi, vachuchusi vakapikisa vachiti vaTrump vakanyepa pamagwaro emabhizimisi avo kuitira kuti vawane kuvhoterwa musarudzo iyo yavakakunda.
What's going to resonate with the community as a whole is having a person, having a president like we have in President Biden, who's actually focusing on our futures.
Handizivi kuti vanhu vangazvitambira. Handina chokwadi chekuti veruzhinji vangazvitambira. Ndinofunga kuti zvingavaomera. Munoziva tinenge tasvika panguva yekuti zvinenge zvisisatambiriki.
Vachitaura pane dzenyuro yeABC, gavhuna vedunhu reMaryland vari vebato remadhemocrats vaWestmore vanoti kubatwa nemhosva kwavaTrump hakuvabatsiri mune zvematongerwo enyika, zvikuru muvavhoti vechitema.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it.
Zvichange zviri mundangariro dzevagari vose ndezvekuva nemunhu kuve nemutungamiri wenyika sewatinaye pari zvino vaJoe Biden, avo vari kutarisa mune remangwana redu. Vari pachirongwa chakaburitswa nesvondo cheFox and Friends, vaTrump vakataura pamusoro pemukana wekuti musi wachikunguru 11 vanogona kutongerwa kugara mujeri kana kuve muusungwa vari pamba pavo.
His desire to use his money and power and influence to avoid being held to account, you can expect that kind of
chido chavo chekushandisa mari yavo nemasimba mukuda kuti vasatongwa unotarisira zvakadaro kubva kwavari.
Chikwata chiri kutsvagira vaBiden rutsigiro chakaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter hurukuro yavaTrump yacho iine mashoko anoti nyakubatwa nemhosva Trump oti pachaita mhirizhonga kana akatongerwa kupika ari pamba pake.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the 2024 in November need to be given some reason.
Pamwe madzimai emumisha iri pedyo nemaguta vasati vasarudza vekutsigira musarudzo yemunambudzi vanganyengetedzwa kuti kubatwa nemhosva kwavaTrump hakuna zvakunoreva.
Vachitaura pahurukuro yavakashandisa dande mutande reSky vanodzidzisa zvematongerwo enyika pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Chicago muzvinafundo Susan Stocks vanoti kunyange hazvo vaBiden vachitarisirwa kuramba vachitaura mashoko avo ekuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo, kutsvaga kwavo rutsigiro kunotarisirwa kuwedzera kushandiswa kubatwa nemhosva kwavaTrump sechombo. Muzvinafundo Stocks vanowedzera vachiti kunze kwekufadza vatsigiri vavo, sangano rinotsvakira vaTrump rutsigiro rinofanira kuchinja zvavanotaura kuti vawane vamwe vavhoti. Vese vari kupupidza musarudzo yemutungamiri wenyika vari kutarisirwa kuenderera mberi nekukwezva vavhoti vasati vafunga wekutevera mwedzi uno pakamirirwa gakava rekutanga kana kuti debate riri kuitwa musi wachikumi 27. Nyaya iyi yatumira nemutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias, maiverengerwa naTanonoka Wande weVOA Studio 7.